Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 30 yamavhuvhu 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Uye vakaradza kunyoka mutungamiri wenyika wekuZimbabwe vamunangagwa. Saka izvozvo ndofunga hazvina kunyatsobata hurumende yeZimbabwe zvakanaka. Zvinova zvaita kuti iyo hurumende yeZimbabwe inyorere hurumende yeSouth Africa ichiratidza kunyunyuta kwayo pamusoro penyaya iyi.
Hurumende yeZimbabwe inobudisa gwaro rinoshora mashoko akataurwa nemumwe chiremba wekuSouth Africa achishora mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa.
Iko zvino havana macharges takawapiwa nemapurisa, asi vakati tikuye mangwana nemadocuments eimwe vyatange tichifamba nayo. Saka tichaenda mangwana kuBlamshe Police Station.
Amai Tokozani Kupe nemutauriri wavo vakasungwa nezviuro kuPlumtree vachibva kumusangano weCitizens Coalition for Change kuLilima. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Muzinga weZimbabwe muSouth Africa wabudisa gwaro rinoshora mashoko akataurwa nemukuru munyaya dzezveutano muLimpopo, amai Popi Ramatuba, avo vakaonekwa pavhidhiyo vachipopotera murwere wekuZimbabwe muchipatara mavo vachishora mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nekusagadzirisa kuzvipatara munyika zvopakuti zvizvarwa zveZimbabwe zviende kunorapwa kuSouth Africa zvichishandisa mitero yehurumende yekuSouth Africa. Nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Riki Mukonza vanoti izvi zvinoratidza kuti pane kusawirirana pakati pehurumende mbiri idzi, vachiti masvondo maviri apfuura rimwe gurukota reSouth Africa rakataura kuti pane zvinhu zvizhinji zvinofanira kugadziriswa muZimbabwe. Muzinda weZimbabwe muSouth Africa unotiwo waendesa kuhurumende yeSouth Africa mashoko ayo enyunyuto pamusoro penyaya iyi. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wehurumende yeSouth Africa kuti tinzwe divi ravo, asi muzvinafundo Mukonza vanoti nyaya yavabva kure inyaya huru muSouth Africa, naizvozvo vanotarisira kunzwa mashoko anotsoropodza vabva kure zvikuru vekuZimbabwe kusvika sarudzo dzemuSouth Africa dzapera kuitwa.
Mamiriro ezvinhu pakati peZimbabwe neSouth Africa anenge asina kunyatsomira zvakanaka nokuda kwekutaudzana kwakaitika mazuva apfuura apo pakabuda MEC wezveutano wekudunhu reLimpopo muSouth Africa achitaura kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuwana maservices ezveutano mudunhu rake reLimpopo zvakawandisa, uye zviri kuita kuti zvizvarwa zveSouth Africa zvinogara muLimpopo zvitadze kuwana izvo zvavanofanira kuwana maererano nezveutano. Saka mukutaura kwavakaita vakaratidza kakunyomba izvo zvizvarwa zvekuZimbabwe, uye vakaratidza kunyomba mutungamiri wenyika wekuZimbabwe vamunangagwa. Saka izvozvo ndofunga hazvina kunyatsobata hurumende yeZimbabwe zvakanaka. Zvinova zvaita kuti iyo hurumende yeZimbabwe inyorere hurumende yeSouth Africa ichiratidza kunyunyuta kwayo pamusoro penyaya iyi.
Ivo Dr. Ramatuba vari kushororei chaizvo, pane zvavakataura here zvisingaonekwi sechokwadi?
Kwete, pane zvavakataura munhu ari kuona neziso risina kwarakarerekera anoona kuti aivo vakataura chokwadi, nekuti zvechokwadiwo mukuu buda kwaita zvizvarwa zveZimbabwe munyika yeZimbabwe vachiuya muSouth Africa vari kusikowana ngati zvimwe zvikamu zvanga zvifana kuwanikwa nevana veSouth Africa. Limpopo kuna Dr. Ramathuba ndo kunonyanyowanda vana veZimbabwe nekuda kwekuti Limpopo inowanikwa kumuganhu weSouth Africa neZimbabwe. Saka zviri nyore kuti vanhu vachingobuda muZimbabwe vobva vapinda vogadzikana vari muLimpopo. Saka zvechokwadi vari kupinda vakati wande uye vachizosikowana kwete zveutano zvega, asi nezvimwe zvimwe zvakaita semvura, zvakaita seugaro zvakawanda zvokwanikwa nevanhu veZimbabwe. Asi chiri kusorwa pamaitiro aDr. Ramathuba matauriro avakaita uye wavakataurira, nekuti uyu wavaiudza munhuwo akatongowanikwawo achitopindawo patsekwende yeutongi husina kumira zvakanaka wekuZimbabwe obva azotiza kuya kuSouth Africa. Ndopangoipa nyaya yavo, asi zvavaitaura aiwo hapana anopikisana nazvo.
Tino kuona kwenyu profesa, iyi nyaya ndiyo inganzi yava kukonzera kusazvidzana kwakanaka kwenyika mbiri idzi here, kana kuti South Africa iri kudawo kuchinja mabatiro ainoita Zimbabwe sokuona kwatakaita zvakambotaurwa nerimwe gurukota remuSouth Africa masvondo maviri apfuura?
kuSouth Africa yagara hayo iri kuda kuchinja mabatiro ainoita zvizvarwa zveZimbabwe. Tikatarisa nyaya yekudimburirwa kwezvemapemiti zvichinzi haacharinyuiwi inokuratidza kuti South Africa inoita kuchinja kaida kuita pamabatiro ainoita zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa. Toda kutarisawo nyaya iyi tichinzwisa kuti South Africa iri kuenda kusarudzo mushure megore kana munguva yakada kudaro. Saka bato riri kutonga reAfrican National Congress rakaona kuti nyaya yezvekunze inenge nyaya iri kukonzera kusafara kwevazhinji vemuSouth Africa.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo Ricky Mukonza vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Vaimbova mutungamiri weMDCT amai Tokozani Kube nemutauriro wavo Vantando Ndlovu vakasungwa nezuro nemapurisa ePlumtree. Vandlovu vakaudza Studio 7 kuti vakasungwa vachibva kumusangano kuLilima uko vaitsvaka rutsigiro rwenhengo yebato ravo reCitizens Coalition for Change. Vandlovu vanoti hapana mhosva yavakapomerwa, vachiti vakaudzwa kuti vadzoke nhasi nemagwaro emotikari yaishandiswa naAmai Kupe. Vanoti zvakare ivo naAmai Kupe havana hanya nekusungwa uku, asi chiri kuvanetsa kukanganiswa basa ravo rekutsvaga rutsigiro rweCitizens Coalition for Change musarudzo dzichaitwa nemusi wemugovera.
What I can confirm ndechekuti tichibva kumaelection campaigns edu kuLilima Ward 1 mapurisa ane roadblock kuPlumtree, saka they then stopped our vehicles and fortunately Dr. Kube to use a detour kuti apinde muPlumtree, but the vehicle ndakange ndichienda nayo the cops then told us that we need to search for registration details of the vehicle that you were using to do mapulitsi enyu kuLilima. Saka ndobva vati we need to escort vehicle enyu to the police station. Ndobva vati no ma registration details acho haana kumira mushe. Ndobva vambosecha vehicle yaAmai Kupe, and then unfortunately the van that I was traveling in yaka impound and mapurisa ekuPlumtree. Saka ndicho chaitika.
Saka iko zvino imimi naAmai Kupe makadini
iko zvino na matajiz taka wapiwa ni mapurisa asi wakati kikuye mangwana ni madokumenti imwe vya ngita angeti chifamba na ayo sakati chaenda mangwana ku Blamshu police station Parizu ino apana matajiz that have been preferred against us but izi zero disturba mchiru ziba uti on Saturday tichange chichine ma by elections uvudili masaka uti ma members opposition aitwe zwakadaro. I think it's making sure uti we are intimidated, we are afraid and disturbing our campaign because mangwana ni chaiko tichange tine ma training ma polling agents saka this is very disturbing and our campaign is now heavily disturbed.
Saka parizi lo tingangoti muri kunetseka pamusoro pema campaign kupfuura zvamuri kupomerwa izvi.
Yes, tiri kunetseka nenyaya yema campaigns because izvi zviri kudisturba campaign yedu because it's making the playing field not level.
Avo vange vari mutauriri wa amai Thokozani Kutwe vanthando Ndlovu vari parunhare kuPlumtree neStudio 7. Tina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Sangano rakaumbwa nevechidiki reproject vote 263 rinoti nhasi chipiri riri kuparura chimwe chirongwa chitsva chekukurudzira kuti vechidiki vanyorese kuvhota. Mukuru weproject vote 263 vaYoungerson Matete vanoti vanhu zvikuru vechidiki havana kunyoresa kuvhota nouwandu hwaitarisirwa. Naizvozvo sangano iri raumba chimwe chirongwa chekukurudzira nekubatsira vechidiki mukunyoresa kuvhota. VaMatete vanoti zvizhinji zvichaziviswa pamusangano nevatori venhau nhasi muHarare vachiti pane nzira itsva dzavanoda kushandisa mukukurudzira vechidiki kuti vanyorese kuvhota uye kuti vavhote musarudzo.
Kota tiri kuparura nhasi muguta reHarare chirongwa chekuti chivandudze kana kuti kwatinoti kumobilize nekudzidzisa vechidiki maererano nechitsipita kunyoresa kuvhota uye tinenge tichioso tichitaura nenyaya dzemaelectoral reforms nenyaya dziri nyararo munyika. So ndozvinhu zvitatu zvatoda kunge tichibata pachirongwa chechiparura.
Ndinoona kuti mava nenguva muchiita basa rakaita seiri chamunoda kuita kuzvito chakasiyana nezvimwe zvamanga muchimboita ndechipi?
Nyaya iri kuitika ndeye kuti mukanasa pataita kumashure taiita tichiita tingati in a small way. Saka vatoda kuda kuita zvimwe zvokuti takare takaona kuti vechidiki vakawanda havana kunyosa kuvhota and nyaya yekuti vamwe vanga vasina stupa nyaya also lack of information. Saka takuda kuparura chirongwa chichiri chakawandudzwa zvekuti chinenge chichisvika kune kwakawanda kunowanikwa vechidiki vakawanda kumunyika Zimbabwe. Want to do it in a big way.
Chamucha shandisa kuti vechidiki vateerere zvamuri kutaura vechipi?
Takaona isu kuti vechidiki vane zvavanofarira zvakaitawo semusic semasports nini. Saka tichinge tichitoshanda nemaartist tichiita maprograms edu maartist akawanda kuti vechidiki vaida kunopinda kuti vanze mimanzi vanongopinda nevota registration slip chete. Vachida kuti vane matimu avo emabhora nini tinenge tichisponsawo mabhora. So tichange tichishanda nevechidiki varovanikwa mumayunivhesiti machechis and other areas vanovanikwa vechidiki but tinenge tine maprograms anenge ari avanofarira.
Munofungei nekushanda kwakaitwa mukunyoresa vanhu? Munofara here nezviri kuitwa kuoffice of the registrar uyezve nebasa rekuitwa neZimbabwe Electoral Commission? Pane zvamunoshora here kana kuti zvamunorumbidza pamashandiro avanoita?
Isu takatanga kutosoropodzesa maitiro anoita vanhu kwaregistra nevanhu vezeki kubva gore rapera. Taiti isusu gorapera vanhu kwaregistra vaichifaa kutinge vakaita bilitsi yavo yezvitupa kuitira kuti panozoya zeka kuti registration bilitsi yakaita muna February muna April vanhu vangadai vane zvitupa asi mukata saizvozvo takatanga kuuya izeka netablitsi ichitira blitz yevanhu vanga vasasitupa saka takare suruposa tikaona kuti yanga iri nzira yekuti vaiziva kuti valongoita zvekungotika mabox taita blitz vataiziva hauto vachitika vana situpa ende mukatarisa mashandiro anoita vanhu veseki yezvinoizvi somuenzaniso muguta reHarare munenge mune ofisi wani akavhura inenge nemuchina wani asi guta rine vanhu vagona kusvika miliyoni asaurejista kufota ukaenda kuma tinomboenda kuma out of Harare vanabhindura kuti vanenge vakavhura maofisi vachi havasi kushanda zvine mazvo zvekuti varejiste vanhu ende masende avo kurejista vanhu ari kure so izvozvese izvo zvinoti dzimba nekuti state out vechidiki vange vachifanira kurejista kufota vachizovhota kuna 2023
makamboita vo huru kuru here namahofisi iwayaya ezeki kana kuti ekuaregistra pamusoro pezvamunoona sokuti ndizvo zviri kutadzisa vanhu vakawanda kufota pane zvamakambotaura navo
takaita nguva yakareba tichinyorera matsamba kune seki tichivaudza kuti wandudzai kana kuti tsukururai mabhitsi enyu but ivakativo pari zvino vachiri kuita delimitation kana kutara maboundary mazva saka havana staff ende ndo zvimwe zvatosangana nazvo kanda kumaofisi avo macentral register koi kusina vanhu vachiti vanhu vedu vakatikirira kupi kuita zvedelimitation saka ndo challenge iripo kuti seki iri also understaffed so takatombozama kunyorawo kupariamendi nekuministry of finance kuti vakwanise kuvawandisa kubhajeti reseki vakwanise kuemploya vamwe vanhu vanokwanisa kuvazopatira kuti staff yave inge yakawanda because vari understaffed as it is now.
Vamatete, sangano renyu rinofungei, rinoona sei mamiriro akaita zvinhu maererano nezvesarudzo uye kutsvaga rutsigiro musarudzo?
Muri kuona zvinezvi zviri kuti maviolations kune nyaya dzakawanda dzeviolence kana dzemhirishonga dziri kuitika ende tiri kuona sekuti takananga masarudzo dzinouya dzegore rinouya mhirishonga ichazenge yakatowandisa kutopfuura yakatika yatakaona mugore 2008 saka isu tiri kutoti tikuona sekuti maelections aanga achiita supervision yeunited nations kana au because as it is now political parties are failing kuti vange vachinzwisisana and kuti tifunge tichikwata kupreventa mhirishonga izvi panoda an external mediator ndokunge tinge tine maelections ane runyararo so zviriyo zvinezvi hatichikwata kunge tichizoita maelections ane runyararo mugore rinotevera.
Avo vange vari mukuru weproject 4263 vaYoungerson Matete vari parunhare kuHarare nestudio 7. Project 4263 ichaita musangano nevatori venhau nhasi na 11 o'clock mangwanani ano pamedia center muHarare. Komishini inoona nezvesarudzo muAngola yakazivisa kuti bato rePopular Movement for the Liberation of Angola kana kuti MPLA ndiro rakakunda musarudzo dzemutungamiri wenyika izvo zvinopa mutungamiri wenyika vazhuwao Lorenzo temu yechipiri semutungamiri weAngola. Komishini iyi inoti MPLA yakakunda nemavhoti anoita zvikamu makumi mashanu nechimwe nemuraudzo kubva muzana kana kuti 51.17% ukuwo bato rinopikisa reNational Union for the Total Independence of Angola kana kuti UNITA richinzi rakawana mavhoti ari pasi pezvikamu makumi mana nezvina kana kuti 43.95%. UNITA inoramba zvakabuda musarudzo iyi. Mutungamiri weUNITA vaAlberto Costa Jr. vanoti manamba akabudiswa nekomishini inoona nezvesarudzo haaenderani neakaverengwa nebato ravo. Vanongorora zvematongero enyika vanoti vanotya kuti pangaita kuratidzira kukuru kunogona kutanga mhirizhonga. Tabata nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Elliot Masocha tikatanga nekuvabvunza kuti sei nyika zhinji muAfrica dzichitadza kuita sarudzo dzisina mutauro.
Ndinoona sekuti ndiwo avangova maitiro maopposition muAfrica umo kuti tinetiwo kuti maelection aitwa vanenge vachikakavadzana vanenge vachirovana vanenge vachivhundusirana vazorusa ndo ruzhinji rwacho vanenge voti takabirwa ndo nyaya imwe imwe iri kuitika kuAngola neiri kuitikawo kuKenya uko kuti varikuendesana kumakotsi asi hatimoko kutanga Zimbabwe tinoziva vakasvitsana kwavakasvitsana kumakotsi okupedzisira Zambia ndiwo maitiro mamwe iwawo kuti ufunge kuti chii chinenge chatipinda kuita nharo kusvika ikoko zvinhu zvakawanda wanda zvinokonzera kuti kuitwe nharo vamwe vakanyanya kuongorora chaizvo mukati mazvo vakaona kuti ava vanoita nharo ava vanenge vasiri voga vanenge vaine vamwe vanenge vakavapa mari vari kusuruka vanenge vaiti ini tikai madziro imi sokushandiswa kumwe kwatinowanza taitwa kuAfrica kune hondo dzimwe dzakawanda wanda dzinoitika muAfrica imomomo tichitengeserwa zvombo tamwe taakuchinjana zvombo izvozvo nemaminerals zvicherwa torwisana munyika medu isu saka rumwe rune rwuri ruoko rwenyika dzokunze dzimwe dzine dzichitipa mari kuita maelection iwayaya dzine dzichiziva kuti kana zvinhu zvikanaka munyika umu hatizowani zvatinowana kana mukarwisanwa pamwe futi dzedu ndo dzinenge dzichirwisa imomo kana mukarwisanwa isu tinenge taakuzondoenda tondotengeserwa zvicherwa zvinenge zvirimo kana zvinenge zviri maoiri anenge arimo kana kuti madiamond anenge arimo panee pachiitwa mvonga bvonga idzodzo ndo zvimwe zvinogona kunge zvinenge zvichiitika asi zvimwe kunongova kupusa kwedu.
Angola yakaita hondo kwenguva yakareba zvikuru pakati pavo munoona sekuti zvichapera zvakanaka here izvi kana kuti kunongova kungotaura kwemunhu wakundwa musarudzo?
Ndinoona sekuti kuchapera zvakanaka nokuda kwokushandisa makotsi kuenda kumakoti kunogadzirisana nguva yehondo dzakaitika makore akaitika iwayo dzakapera nyika yeAngola nenyika yeAfrica yose napasi rose hapana wakagadzirira hondo dzinoputsa sezvatiri kuona zviri kuitika kuukraine nerussia uko saka handifungi kuti chazosvika padanho iroro kuti vanhu vacharwisana kwamaelection iwayo kana kuchingonzi ikoga kuverengwe zvemavhoti pamwe ndo pangazoti United Nations inotuma mubatanidzwa wenyika dzinenge dziri around Angola iyoyo kana iri SADC kana iri ipi ndo vanotumwa ivavo kuenda ikoko kunogadzirisana imi variko kwete kuti veUnited Nations vanoenda ikoko aiwa saka ndinoona sekuti rubatsiro huriko hunouya hwokuti hatizombotosviki pakuti vacharwisana kurwisana maelection iwavo vanoziva zvinoita hondo savanhu vakarwa hondo mbiri kwamakore akawanda kubva vachiona independence kusvika vazogadzirisana vanoziva kushata kwehondo saka handioni kuti zvinosvika ikoko.
Avo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Murisi paStudio 7, murisi vashamarari paStudio 7 apo nevateereri veshe murisi paStudio 7. Ndi tongoma King Shadi ndiri paZimbabwe apo pachipinge pachichichi apo suti ride zvedu ndoda kungotaura uya mazima shoma shoma pana uye maZimbabwean citizens awo hatizi kufunga vakomana vana veZimbabwe tiri kurovana tichikuwadzana chiita sei sei vana veZimbabwe vasingafungi so vada kuzomuka rini kuramba chingosapota pati inotipenzara every day vana vedu izvezvizvi vari kuraya nenzara asi tinopuwa zvimari zvekuenda kuorova vanhu sei tichiita zvinhu zvakapusa zvakadaro so totikumbira dai maZimbabwe zitamuka ZANUPF harichatoidi kana tichiti harichatoidi zvavari kuita zvekutuma nhundo ravanhu vachiita seizvo hazvina zvinobetsera izvezvizvi mukomana ari kutopapinda panyanga mukomana ari kupinda tirikuti nesu chamisa muofisi 2023 zvavo zvekuti hakuna nyika inaitongwe nenhangirikini chichi ndezvekupenga tenge tiriko.
Aiwa, ini ndinongoda zvangu kutaura kune triple C inotungamirwa nawachamisa kuna wachamisa kuti aiwazve wakomana kubva 2000 kusvika 2022 tingori vanhu vekubirirwa here muchingochema nekubirirwa ko hamusi kuona seiko mamunenge muchibirirwa macho imuka mumapolling station umo mapolling agenda munosarudza yasarudzai vanhu chaiwo chaiwo vanhu vamunoziva kuti vane musangano pamoyo kwete kusarudza vanhu vekuti vanogona kunotengwa nezanupf wotengesa kuona marijiro. Dai patoiswa kana mutemo chaiwe kunzi mapato wene wanhu wakatomira padzi pema polling station maagenda anenge achitoverenga. Aiwa pa polling station yepakati tapaona isitaverenga wanhu papinda wanhu wapinda po wangu wari 400. Deni pochoone kwa pa wanhu 400 iwa wapinda po kuti wati hotela triple C wangani wavhotera ZANU PF wangani. Nekuti zvakangofanana badzi kuti vakuita vanhu vanogona kungoisa rigini yavo ongochinja manumbers ongoona vapolling station paakubuda vanhu vanosvika kuma 1000 kupapaina vanhu 400. Nevanhu vaenda papolling station ngavaverenge zvakasimba pazuva iroro vachionekwa kudzivangani. Aiwa mapolling station mungamugadziriswe mapolling station mu-2023 vhoti yedu hatizoda kuti ibiwe nekuti chokwadi kuti tikuzviona kuti muZimbabwe nekuma kwakaita zvida hakuna munhu achangoda ZANU PF kuti iri kubirira.
Vazwai kwazwai pastudio 7 vashamarari vose ndinokwazisai nemufaro. Ini zvangu generari Ronald Timnitz ndiripa Pretoria apa ndinoonavo zvangu kubvunza kuti saka tafadzwa mugwadi anoreva here kuti vanhu vetriple C vakavona mumwe munhu akapfeka rigari retriple C vanomurova just kuti vape ZANU PF mhosva vachikuvadzana. Is that make sense? Ari kufunga chii chaizvo tafadzwa mugwadi? Zvimwe zvinhu zvinenge zvichingori pachena zvaanongoona kuti izvi zvinhu zviri pachena izvi. Vanhu vari kukuvara, munhu ari kupisiwa gumbo riri kuita sekuti munhu mukuru, munhu ane mhuri, vanenge vachipisa kuita sekuti vari kupisa bepa kana kuti. But why tafadzwa mugwadi? Why asingambovoniwo so asingambo-understandiwo so vachingoti yei isuve ZANU PF hatidi musindo, isuve ZANU PF hatidi musindo. Saka izvi zvose izvi zvii zviri kuitika background? Tiri kuenda kupi? Nyika iri kuenda kupi?
Takatarisa zvabuda pasarudzo yegokwe kabuyoni izvo. Of course hazvifadzi, asi there should be a strategy. Strategy yedu tinofanira kutochinja macitizens. Nokuti izvo there is a lot of intimidation dziri kuitika kumamisha ikoko. Dzimunguva tinokwanisa kutuka tichiti vanhu vakavhotera ZANU misoro yavaendi haiti zvakanaka. Asi what are we doing to protect that vote? Ko what more kana vachiiti izvo president wedu wauyako vanomudzingirira nezvimotikari zviyai vachiita zvavari kuita. What more? Chemberi yazosara yavhotera triple C yazosara iri yoga, pasina unoiona, pasina media kana vemedia chaivo vachirohwa. So we should defend our vote, we should re-strategize.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu gumi nevasere vakafa, vamwe makumi matatu nevasere vakakuvadzwa zvakaipisisa nemusi wemuvhuro mushure memapurisa muMadagascar atanga kupfura mhomho yevanhu yakanga yashatirwa mushure mekubvutwa kwemwana wechisope. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Hurumende yeZimbabwe inobudisa gwaro rinoshora mashoko akataurwa neumwe chiremba wekusouth africa achishora mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Amai Tokozani Kupie nomutauriri wavo vakasungwa nezuro kuPlumtree vachibva kumusangano weCitizens Coalition for Change kuLilima. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manyoro anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muna Chris Gande munhau dzeEast in the Belle.